Vachitaura pamhemberero dzekucherechedza zuva rechirwere chegomarara pasi rose reWorld Cancer Day muHarare nhasi, vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, vati chirwere chegomarara idambudziko munyika uye hurumende iri kutsvaga nzira dzekubatsira vese vanobatwa nedenda iri. VaChiwenga vati mugore ra2018 chete vanhu zviuru zvinomwe nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere chegomarara munyika.
Kuonekwa nekurapwa chinoda kuti tikuitite karikiriki kuchitese kuchikurumidzira. Kana tikakurumidza tinorarama muchirwere ichi chegomarara. Vanhu vazhinji vane gomarara vanobata nechirwere nguva yekuti vabatsire kana kuti vabatsirikane kana kuti vabatsirwe yapera, uye vanotambudzika chaizvo nechirwere ichi.
VaChiwenga vati mugore ra2017 vanhu vana muvanhu gumi vaibatwa nechirwere ichi vairasikirwa neupenyu. Vatiwo munyika dzisina kubudirira seZimbabwe, vana vasere muvana gumi vanobatwa nechirwere chegomarara vanoshaya, asi kunyika dzakabudirira vaviri muvana gumi ndivo vanofa nechirwere ichi. Vatiwo sezvo mishonga yekurapa chirwere ichi chidhura uye nzvimbo dzekurapira chirwere ichi dziri shoma uye dziri mumaguta chete, hurumende yakazvipira kuwanisa mishonga yegomarara pachena. Vati zvindo zvakaita kuti mubhajeti yegore rino kuiswe homwe padivi yekubatsiridza mukurwisa chirwere chegomarara sezvinongoitwawo mukurwisa chirwere cheHIV and AIDS. Vachipawo humbo hwavo mushure mekurwara negomarara rechibereko pamhemberero dzanhasi, amai Vusisi Wemoyo vati kurapwa gomarara munyika mutoro.
Mari dzacho dzinenge dzichidiwa pakuti urapwe, kutenga mishonga yekimotherapy kunorema nekuti mari dzinenge dzichidiwa dzakawandisa, and iyezve kunoitwa matest akawandisa. Haugone kuti uenderere mberi nekimotherapy usingarambe uchitariswa, saka kune mari dzakawanda dzinenge dzichidiwa. Even iyo radiotherapy, even kuzvipatara zvehurumende kunenge kuchidiwa mari.
Izvi zvatsigirwawo nemukuru weKids Can vaDaniel McKenzie, avo vati kusaenzana kwemikana pakati pevanowana nevanoshaya kuri kukonzera ndufu dzakawanda kuvana. Vatiwo pane mukana wakakura wekuti vana vanobatwa negomarara varapwe vachipora, asi nyaya yeurombo inoita kuti vazhinji vasakwanise kuwana mishonga pamwe nekuongororwa nekurapwa. Mumiririri wesangano reWorld Health Organization muZimbabwe, Dr. Alex Kasasira, vatsigirawo kuti zvakakosha kuti vanhu vese vakwanise kuwana mikana wekuongororwa, kurapwa pamwe nekuwana mishonga zvisinei nekwavanenge vari munyika. Mutauriri weCancer Association of Zimbabwe, vaLove Mo Makurirofa, vaudzawo Studio 7 kuti vari kukurudzirawo kuti munhu wese agone kurapwa zvisinei nekwaanobva kana mamiriro akaita munhu.
Pasi rose riri kucherechedza zuva iri, tichikurudzira kuti vanhu vese vakwanise kurapwa zvakanaka zvisinei nokuti vanowana mari here kana kuti havawani, zvisinei nokuti vari vanogara kumanisha here kana kuti vanogara mutauni yatingati pachirungu equity, kureva kuti mumwe noumwe anowana mukana wokuti arapwa.
Vatiwo zvakakosha kuti mishonga yegomarara ibve kuhurumende, vachiti pamusoro pekudzikisa mitengo zvinoitawo kuti iwanikwe muzvipatara zvehurumende. Zuva rechirwere chegomarara rinocherechedzwa musi wa4 kukadzi gore negore. Dingindira regore rino kusvika gore ra2024 riri kukurudzira kuti vanhu vese vakwanise kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.